Kusaziva zvachose zvakare kunogona kuri kwekutaura kwemukweguru. Chiripo ndechekuti zvekuramba vakati babasha pamasimba kwavamugaba hazvinei nevangaza pfumbepfumi, nekuti tinoziva kuti nyika dzose kusanganisira nyika yeSouth Africa utungamiri hwemapato anotonga hunoramba huchichinja makore mashoma ega ega kana kumozambiki chaiko, asi nyika idzi dzinoramba dzichizvitonga zvizere. Saka kungotaurawo kwavamugaba, chokwadi chiripo ndechekuti ivo havadi kusiya masimba nezvimwewo zvikodzero kune zvavataura nhasi.
Ko, zvimwe zvavataurawo kuti vakaitira nyika munyaya dzedzidzo?
Vataura zvinhu zviviri. Chekutanga, vataura kuti pakawanda nyika yeZimbabwe kuzvitonga kuzere mugore ra1980, vakasarudza ivo kuti vati ikodzero yemwana wese zvake kuti ave nedzidzo pamatanho ekutanga yeprimary kusvika pamusorosoro, vachisimbisa nyaya yekuvakwa kwenzvimbo dzefundo dzepamusoro mayunivhesiti munyika yeZimbabwe. Zvakarewo vati vakasarudzawo kuti vakurudzire kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana, zvakarewo kurudziro yekuti mwanasikana aende kuchikoro semwanakomana, zvakarewo kurudziro yekodzero dzemadzimai zvichienzana nevanhurume. Izvozvo vati ndo zvanga zvakanyanya kunangana neutungamiri hwavo mukati meZimbabwe.
Pane zvamanga muchiona, vatambirwa sei vamugabe?
Vamugabe vatambirwa nemufaro mukuru nemheremhere nezhowezha pavasimuka kuti vataure. Pakaturwawo mashoko ekuvarumbidza nekuvaremekedza vachinzi ndivo rimwe remagamba renyika yenzvimbo yese yeAfrica. Asi zvino igaro ziva kuti vazhinji vanenge vachidaro havazivi matambudziko eutungamiri hwavamugabe ari kuwanikwa mukati meZimbabwe. Saka tichiona kuti kazhinji vamugabe vakafamba vakashanya kune dzimwe nyika dzemuAfrica kunyanya, vanotambirwa nemufaro mukuru nevanhu vasingazivi maitiro avo mukati menyika yeZimbabwe.